kanzu yemasvingo yatanga musangano wemazuva maviri pahotera yeRainbow mugutare Bulawayo uyo unoda kuvandudza gwaro ravo restrategic plan kuita kuti rienderane negwaro rehurumende idzva renational development strategy 1. Studio 7 yauzwa nevane ruzivo kuti mari yekugara chete pahotera iyi pamwe nekudya kwemangwanani inodarika zviuru zvinomwe zvemadhora ekuamerica. Pamusoro pezvo vanhu vari kumusangana uyu vari kupiwa mari dzekudya kwemasikati nemanheru. Studio 7 haina kukwanisa kuziva kuti imari yakawanda zvakadii ichashandiswa paurongwa hwese uhu. Vamwe vagari vanoti pari kutambiswa mari yakawanda kuitira musangano uyu kuBulawayo nekuti kanzuro yaigona kuitira musangano uyu mumahotera yemasvingo akachipa yorega kupedza mari yakawanda vanhu vachidira mafuta mumota dzavo idzo dzinodya mafuta akawanda. Mumwe mugari wemunyararo West vaRaymond Muranganwa vati mari ichabhadhara muhotera mafuta emotokari dzevakuru nezvikafu yaigona kushandisa muzvinhu zvakaita sekutenga mafuta emotokari dzekutakura marara, kuwanisa vagari mvura nezvimwe zvakasiyana-siyana.
Zvinototinetsa kuti tinoshava kuti sei vakaenda ikoko kure kunodhura. It was better de vakaitira munomumasvingo mune mahotera and transport yavakashandisa kuenda kuBulawayo ikoko vakaspenda fuel yakawanda zvokuti de vakaitira kana pachevron kana paflamboyant vaigona vasingatomboshandisi fuel yakawanda saizvozvo. And chinhu chikuru chavari kuita ndechokungouraya isusu service deliverer havasi kutipa ikaino kuti kutambura nemvura, mvura hatina. Mari iyo ingadai yakaenda kana kunotenga kunobhadhira magetsi avo kuti tive nemvura kana kugadzira suwa yatiri kutambura nayo munomumazvingo macho. Saka hatisi kuona kuti ivo vane pfungwa yeprogress here kana kuti vavari kungorarama upenyu hwavo ivo chete.
Pamusangano uyu kune vanhu vanosvika 30 kusanganisira vamwe vanoshanda nekanzuru. Vagari vanoti mari iyi inogona kushandisa kuchera zvibhorani zvitatu sezvo chimwe chete chichiita zviuru zviviri zvemadhora ekuamerica izvo zvaizogadzisa dambudziko remvura rave nemwedzi yakawanda mune dzimwe nzvimbo. Mota imwe chete yeTwin Cab inoshandiswa nevakuru ine tangi guru rinosvika marita 60 inoda petro inosvika madhora 70 ekuamerica. Dzikaita motokari 10 dzinoda mari inosvika madhora 100 iyo inogona kutenga mafuta emotokari inotakura marara kwemasondo maviri. Mumwe wemugari wemumusha werujeko muzvare Memori Matambura vanoti kanzuro iri kupedza mari ichigara mahotera anofefetera uye ichidya zvikafu zvinonaka ivo vasina mvura mudzimba uye migwagwa yakazara makomba.
Ini semugari wemurujeko zvakatondishamisa kunzwa kuti kanzuro yakaenda kure kwosoko. Munomu mune mahotera arimo chero kunze kwedhorobha redu kwaikwanisa kuenda ikoko, asi vakachuza kuti vaende uko kuBulawayoko kwavanenge varimo mahotera vachimwa tii nemasamba anodhura vachigara mune maekoni. De vakaitira muno mudhorobha medu vakasevha mari, kana kuri sekuno kurujokedo vakatotichererawo zvibhorani zviviri, kana kuti de vakatogadzirawo migwagwa yedu yapera nemakomba kuita sepfumvudza. Saka toona kuti kanzuro apa yakashaisha yakatambisa mari chaizvo.
Meya weguta remasvingo vaColin Maboke vati hazvisi zviita kuitira musangano yakadai kunze kwedhorobha vachiti vasarudza kure nekuti vakaitira mudhorobha ravo vanokanganiswa nemabasa anenge achiuya vari mumusangano. Izvo zvinozoita kuti zvinobuda mumusangano wavo zvisave nemusoro.
Hapana chitsva pakuita strategic meeting kuBulawayo. Zvinhu zvaigara zvichiitwa makore ese ende tisati tatoita tinoapplya kuministry, ministry yoapprova. Ende zvakare zvavanhu vagari vemasvingo, kana muchitarisa mukaona kuti mukanyanya kuongorora gwendo kwapera vekwamutare vakatodhraivha vachiuya kuno kumasvingo. Wo zvinoitira kudaro nezvekuti kana tichida kuita zvinhu zviri serious tinobuda pane vanhu kuti panoita madisturbance akawanda. Unogona kudanwa kana uri padhuze kunge chero kana uri paGreat Zimbabwe unoita muedzo wotopedzisira wadzoka mutaundi woita rimwe basa raunenge uchida kuita. But kana uri kunzvimbo yakaita kure unokwanisa kuita basa rako pasina zvinokukanganisa.
Asi mukuru wemabasa musangano rinomirira vagari remasvingo United Residents and Repairs Alliance kana kuti MURA iro rakakokwawo kumusangano uyu vaanoziva muguti vati havana kufara nekwakaitirwa musangano uyu vachiti vakatonyora tsamba kukanzuro vachikurudzira kuti dai yaitirwa musangano uyu mumasvingo asi kanzuro haina kuzvitambira.
Saka tiri kuona sekuti vakatambisa mari chaizvo zvatatisingatarisiri. Isu vatidana kuti tinopinda kumusangano iwoyo takava nyorera tsamba tiriradza nyonyoto yedu yekuti murikuda kutambisa mari dzevanhu mutinoitira kuri. Ndokubva vatipindura vakatinyorera vachitipindura vachiti vaichuza Bulawayo kuitira kuti pasaita madisturbances vanonyatsokonsentrata vachiita musangano iwoyo. Vakatitumira futi imwe tsamba yaivaiti yakabva kuminister of local government yavaipuwa mvumo yekunoitira ikoko. Saka takangozotumawo munhu wedu kuti angonoatendawo asi tisina kufara. Tsamba dzacho totova nadzo dzoratidza kutsutsumwa kwedu kwatakati avaratidza. Nokuti mari yavakanoshandisa uko yaifanira kutoshanda kuno kuita zvinhu zvakawanda kutakura mabhini mvura, asi vakasarudza kunotambisa mari vari kuBulawayo.
Kunyange vasangano ravamuguti rakatumira nhumwa yaro kumusangano iri richiti rakaita izvi richinyunyuta, vamwe vagari vanoti mura haifaniri kutomboonekwa iri pamusangano wakadai unoshandisa mari dzevagari zvisina musoro. Vamwe vagari vanoti mari yemafuta yekuenda kuBulawayo yagona kushanda zvakanaka muno dai musangano uyu waitirwa masvingo. Izvi zvaizoita kuti vanhu vari kumusangano uyu vagare mudzimba dzavo vasingagari muhotera, izvo zvaizokwanisa kuchengetedza mari inodarika iri kushandiswa kuBulawayo. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.